Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina gumiguru 18, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vafakazi vari kupa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vanoti havana chivimbo nekomisheni iyi. Musika wepaCopacabana muHarare unoputswa nekanzuru zvasiya vakawanda vasina pekutangira. Dare reConstitutional Court rinorasa chimwe chikamu chemutemo weposta richiti mutemo uyu unopa mapurisa kuti aushandise zvisiri pamwero. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vafakazi vapa humbo hwavo kukomisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti iongorore zvakaitika mhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu vati havatarisiri kuti komisheni iyi ichabuda nezvisungwa zvine kumeso sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dziine mativi adzakarerekera. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo hwavo komisheni iyi nhasi, munyori mukuru muboka revechidiki reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, Valav Mochinoputsa, vati havaoni komisheni iyi ichikwanisa kuita basa rayo zvakanaka sezvo dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzine divira dzakarerekera. Vachinoputsa vati havaoni dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzichiita basa radzo nemazvo sezvo vari vanhu vanozivikanwa kuti inhengo dzemapato ezvematongerwo enyika. Vati amai Charity Manyeruke inhengo yeZANU-PF inozivikanwa uye havatarisiri kuti vangakoshesa humbo huchange huchisungirira bato ravo pamwe nemutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa. Vatiwo vaLav Mo Maduku munhu akakwikwidza musarudzo dzemusi wa30 chikunguru dzakakonzeresa mhirizhonga yakazoitika iyi uye amai Vimbai Nyemba munhu anogara achingogadzwa mumabhodhi akawanda nehurumende yavaMunangagwa. Nokudaro vachinoputsa vati maoko evatatu ava akasviba kuti varambe vari mukomisheni iyi. Zvataurwa navachinoputsa zvatsinhirwa navaIslam Madosi vanhu vemunyori anoona nezvesarudzo muprovhinzi yeHarare muMDC yavachamisa.
Boka revanhu rino vemakomishina zvedarimwi ari mukomisheni iyi vemuZimbabwe vakaita sana amai Manyeruke, vana Mabhiza, vana Profesa Love Mo Maduku nemhaka yeProfesa Malavu Mo Maduku vanga vari musarudzo idzodzo. Endi pakapfurwa vanhu zuva rakatevera kana kuti maviri akatevera vaMaduku vakabva vatongobuda vakati zvaitwa neMDC Alliance. Saka nhasi zvingaita here kuti vachinje zvavakanga vadini zvavakanga vataura 2 days vanhu vadini vanhu vapondwa nemasoja.
VaMadosi vati vaMunangagwa pachavo ndivo vanofanira kumiswa pamberi pekomisheni iyi sezvo vari ivo mukuru wemasoja enyika anonzi ndiwo akaridza pfuti vanhu vakafa musi wa1 Nyamavhuvhu. Vati ongororo riri kuitwa nekomisheni iyi inzira dzekuedza kuchenura vaMunangagwa kuti Zimbabwe idzoserwe mugungano reCommonwealth.
Vari kuda kuzvichenesa nokuda kwekuti kupinda kwavo mukutora masimba vaMunangagwa hakuna kunyatsokuitwa nezvakanaka. Kwakatanga kwaita sei kubvutwa kwemasimba iyaya vanoti muchirungu kuu. Nyangwe dai vanhu vakada kuitsanangura kuu ikuu hakuna chinjonzi soft kuu. Kuu kutaura kuti bauto adini atora chisimba. Saka ndo vakazvoita chii vaMunangagwa ipapo. Saka kuti tidzoke kufamba nevamwe yamunoti globalization, kufamba nedzimwe nyika, vari kuda kupinda mui muCommonwealth awa colonial masters handiti naizvozvo varifanga vakachena.
Sisachigaro wekomisheni iyi vaHalima Motlante avo vaimbo vamutungamiriri weSouth Africa kwechinguvana vati vaMaduku, amai Manyeruke pamwe namai Nyemba vanhu vakatora mhiko dzekuita basa mukomishen yavo, saka nokudaro vanosungirwa kuita basa ravo nemazvo. Vamadhuku pachavo vaudza Studio 7 kuti munhu akatwasuka uye anoita basa sebasa.
Haisinyaya, vanhu vanotora zvekuti kwanza tisi vanhu vakatitwasa. Vanhu varikungoita zvokungonakidzwa nekuti pane zvinhu zviri kungoitika munyika, vanongoda kungotaura zvinofadza vanhu vakawanda. Hapana kutisatwasa kwandingaita, handitori munhu akazvimirira anoziva zvaari kuita. Saka vanhu vanozoona patinopedza kuti tenge tiri vanhu vakadii. Asi hapana kana chokwadi chingataurwa nemunhu unotaura kuti madhuku akadai, ipfungwa dzake munhu iyeye. Hatingogariri kuita izvozvo kuti tihanzi tari kushanda zvinhu zvese ano PF. Tiri kuita zvinhu tenge chashaya zvokuita here kuti ndingoti ndabva kumba kwangu nebasa randinoita nezvandiri, ndoti aiwa ndomboita basa rava munangagwa izvozvo. Aiwa kwete, ndakatoona zvine musoro kuti titarise kuti vanhu vasangofa pasina. Pane vanhu 6 or 7 vakafa tababuda musarudzo. Inisa love more madhuku, ndotoona zvakanaka kuti titarise ko chii chakaitika, zvingazodziviririka sei ramangwana. Saka ibasa randakatotambira nekuda kutorifarira kuti tiite basa nemazvo.
Zvichakadai, commission iyi yashanyira nzvimbo dzinonzi dzakaitikira mhirizhonga iyi, dzinosanganisira muzinda wezanu PF, mahofisi ezanu PF muprovinzi yeHarare, pamwe nemuzinda wekomishen inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Zvinonzi pane vanhu vatanhatu vanonzi vakafa mumhirizhonga iyi mushure mekupfurwa nevari kufungidzirwa kuti masoja. Asi masangano anoshanda akazvimirira anoti vanhu vakafa musi uyu vanodarika 10, sezvo vamwe vevanhu ava vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vamotlante vanoti vachasvitsa gwaro rezvavachawana muongororo yavari kuita iyi kumutungamiriri wenyika mukati memwedzi mitatu kubva pakagadzwa commission yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mapurisa ekanzuro yeguta reHarare achibatsirwa nemapurisa eZimbabwe Republic Police aputsa nhasi musika une mukurumbira muguta reHarare weKopakabhana. Musika uyu waputswa pasi pechirongwa chekanzuro yeguta guru renyika chekubvisa vose vanotengesa mumigwagwa munzvimbo dzavanotengesera zvinhu zvavo. Kanzuro yeHarare yakabuda pachena ichiti dzimwe nzvimbo dziri kushandiswa kuitira mabhizimusi asiri iwo adzakatarirwa. Kanzuri inotiwo yakazivisa mugore ra2015 kuti musika weKopakabhana waifanirwa kuparadzwa kuitira kuti pauri pava kwemuzinda wezvitoro nemahofisi nemari inosvika mamiriyoni makumi maviri emadhora. Kuputswa kweKopakabhana kunonzi nevamwe kunopesana nemashoko ameya weguta reHarare vaHebert Gomba ekuti kanzuri yavo yaizotanga yawanira vanhu kwekutengesera isati yavabvisa munzvimbo dzavari pari zvino. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesera migwagwa reNational Vendors Union, Vasten Zvorwadza, vanoti vashamiswa kunza kuti musika weKopakabhana waputswa. Vati vanotengesa migwagwa vaifanira kupiwa nguva yekurongedza zvinhu zvavo nekutsvaga dzimwe nzvimbo dzekunoshandira. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wekanzuro vaMichael Chideme asi nhare mbozha yavo yanga isiri kudayirwa. Ivan Zininga weStudio 7 abata mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vasemero wadzai kuti tinzwe pamire sangano ravo panyaya iyi.
Tangozoshamisika kuona mapurisa ekanzuru nemapurisa eZimbabwe Republic Police ava kuuya riri dutu vachiuya vachitaridza kuva nehasha vachibvisa zvivakwa zviripo zvemamembers edu, vachibvisa zvivakwa izvi vachiti vanhu vari kutengesera pasingabvumirwi. Vanga vachizviita izvi nenzira ine violence mukati, paita kurasikirwa kwezvinhu zviri kutengeswa nevatinoshanda navo. Zvinhu zvaparadzwa mathousands emadollars. Asi chatishamisa kuti panga pasina atingati information yatatapiwa kuti zvinhu zvakadai zvichange zvichiitika.
Havanawo shoko ravakaburitsa rekuzivisa kuti zuva ranhasi richasvika?
Chokwadi chokwadi chiripo ndechekuti hapana kana shoko ratakawana isu seboka revisit. Handizivo mamwe mapoka kana pane vanga vakaudzwa, but chokwadi chokwadi chaicho ndechekuti tanga singazvizivisi. Tashamisika nemaitikira zvaita.
Paitika here kurwisana kweimwe nzira? Ndiri kunzwa muri kuti pane zvinhu zvaparadzwa.
Hatingati kurwisana, asi kuti vanhu vedu vaparadzirwa zvinhu zvavo ende vanga vachitrayawo kuprotekta midziyo yavo. Unoona mukoma wangu, zvinorwadza nekushanda kwatiri kuita nekuoma kwakaita zvinhu munyika, kuti munhu ouya achiparadza midziyo yomunhu avo ari kutraya kurarama kuritira mhuri dzake. Saka unombozama aone paunogona kuti uchengetedze mudziyo yako, asi nechisimba changa chishandiswa pazopeserawo mangwa members edachirasikirwa nemidziyo yavo. Isusu tinotarisira kuti tichaudzwa kuti sei zvaitwa zvakadai, nokuti panzvimbo panonge parikunzi tinge chitengesera panotenderwa kuti tinge chitengesera.
Pane here vamwe vasungwa muchitiko chaitika ichi?
Pamanzira ataita izvo zvinoita gurudzo dzataita, pane mamembers edu anokwana nge matatu atorwa nemapurisa vachindiswa kusendera. Hatisi kuziva kuti mhosva yavo yavari kuchanjwa nayo ndeipi. Tichiri kuita tsvagurudzo sebvise kuti tione kuti chii chavari mhosva yachaichai yavari kupomerwa. Tatobatawo malawyers edu anogara achitibatsira kuti ange achienda ipapo andonzwisisa kuti nhau chaiyo ndeipi.
Vanga vari mukuru wesangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET vaSamuel Wadzai vachitaura parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Ivans abatawo meya weguta raHarare vaHerbert Gomba avanoti nzvimbo yaputswa inei nekanzuru yavo.
Handina chokwadi nekuti isu hatina kumbogara pasi sekanzuro tichiti ngatipwanyire vanhu. Saka handina chokwadi chekuti hazomukanyiroyo anga achibva nei, nekuti tinogonanga tiri mukati meHarare, but vanogona kutora madecisions mukati meguta vakawanda. Kusvika panozonzi mapurisa ngaauye estate, vanhu vanozviziva kuti hatikontrole mapurisa estate.
Kanzuro yanga isinei nechekuita nezvanga zvichiitika izvi zvanhasi izvi?
Hongu, nekuti kana muchiti kanzuru muri kureva council, makancerazi akamboita here meeting yekudiscusa nyaya iyoyo nenyaya yekupwanyira munhu. Isusu sekancel hatinambogara tagara pasi tadiscusa tida kupwanyira nhingi nanhayo hatina.
Zvinenge zvine zvazvinofanirwa kuwana here semvumo kubva kukanzuru kana kuti vanongoita zvavanoita vari ikoko?
Panopuwa stand kumunhu, stand yega yega ine chinangwa, ine chinangwa chainotarisirwa kuti munhu anoishandisa aichiishandisirei. Saka munhu iye pachake asati awana stand iyoyo anotozviziva kuti panhu paari kutengesa pa panomiririi.
Takamboonawo muna 2015 kanzuru ichitaura kuti yaive neurongwa hwekuvaka yatingati mall pane Copacabana ipapo. Zvingadaro zvine chekuita naizvozvo?
Aiwa hazvina. Nekuti nzvimbo yamuchara nezvayo haisi paCopacabana panomirirwa nemabhasikara. Patori nerodhi iri pakati. Nzvimbo yamuchara nezvayo iri padivi. Iri nzvimbo yemunhu yatingati private property. Iyi yeCopacabana iparengi pekanzuru iyi aiwa handipo paita problem iyoyo. Ipapo hongu pane agreement yekuvaka tingati shopping mall ine bus terminus pass. Nekuti nyaya iripo panyaya yekanzuru yedu ndeyekuti tichida kushandisa land, zvinoratidza kuti kune vanouya vegeneration ichauya mangwana.
Meya weguta raHarare vaHerbert Gomba vachitaura vari parunhare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Dare reConstitutional Court neZuro rakapa mutongo unoti chikamu 27 chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA, icho chinopa mapurisa masimba ekurambidza misangano kana kuratidzira achisipa mutemo. Izvo zvinotevera nyaya yakakwidzwa kudare iri nemamwe masangano akazvimirira anoti Red Democratic Assembly for Restoration and Empowerment, National Vendors Union of Zimbabwe, Combined Harare Residents Association neNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA. Masangano aya aipikisa chikamu ichi chiri kushandiswa zvisiri pamutemo kumbunyikidza kodzero dzavo dzekuungana dzavanopiwa nebumbiro remutemo yenyika. Vachitura mutongo uyu vakamirira vatongi vose vedare repamusorosoro iri amairita Makarau vakati chikamu chemutemo uyu chinogona kushandiswa zvisizvo nemapurisa kuburikidza nekuramba vorambidza vanhu kuungana kana kuratidzira. Gweta raimirira masangano aya pamwe nevanhu vakakwidza nyaya iyi kudare vatenda ibiti vanoti vanofadzwa nemutongo uyu, asi vanoti vanofanirwa zvakare kurwisana nechikamu 12 cheposa, icho chinoti vanhu vanoda kuungana vanofanirwa kutanga vazivisa mapurisa vachipiwa mvumo. Studio 7 yaedza kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa pamutongo uyu, asi vati vari pazororo. Taidzowo kubata mumwe mutauriri wemapurisa Chief Superintendent Blessmo Chishaka, asi nhare mbozha yavo yanga isingadairwi. Ngatinzwei hurukuro yataita navabiti pamusoro penyaya iyi.
Takatopinda mukoti gore rakapera muConstitutional Court ndokunoagiwa kuti hatikwanisi kuita mutemo wekuti mupurisa anongomuka oti ndabhana kufamba kwevanhu kumacha kwevanhu isane bumbiro remutemo rakanaka kudari izvi rutaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira munhu ane kodzero dzekunyunyuta chero zviri munyararo so takamiramira matare yakuita argue kuti it's a constitutional right of freedom of assembly to right to demonstrate saka chakaitwa nezuro ndechekuti dare rakabvumirana nesu dobva raita set aside section 27 ye public order security act zvoreva kuti mupurisa haasina simba rekubhana mamatches or maprocessions
hatizoona here hurumende ichibuda nemumwe mutemo wakangoda kufanana neposta tichiona kuti kwaimbove nemumwe mutemo wairambidza kuungana kwevanhu wakaraswa pakaiswa posta
ehe ndindakatoita nyaya iyoyoyo mugore ra1992 Zimbabwe Congress of Trade Unions yakaita march musi wa11 June 1992 pakasungwa varume 6 nemutemo wainzi Law and Order Maintenance Act wanga uine section 6 yaitaura kuti hautenderwe kuita demonstration usina kupiwa mvumo nemupurisa ndakaita another constitutional application yakasucceeda futi so hongu vanogona kudzosa mwemutemo but vakaudzosa tinongoenda kumatare but izvi hazvifaninge zvichiitika
tinoona kuti chikamu section 27 cheposta ndochabviswa mumutemo weposta ko zvimwe zvikamu zvasara izvi zvinobatawo sei veruzhinji
hakune chicho chichatiri kunetsa nacho kaita section 12 yekunzi mupurisa kanoda kuita demonstration unofanira kumupa notification hatibvumirira nacho ichocho ichocho so posa iri zvayo zvairi ngaingoenda isu semagweta ticharamba tichirwisa tichiramba tichirovana navo ende vanotiziva kuti tinorwa seshumba chaidzo chaidzo
saka vabiti musiyano uri papi wekuti section 27 nesection 12 musiyano
zvakasiyana section 27 ndeyekutobhana section 27 ndeyekutoti for the next 1 month or 3 months hapana ari kubvumidzwa kana kutomboaplya section 12 hamusi kuzomacha hamusi kuzoita public meeting so it's a blanket ban inorwa nemupurisa ndoyazinedare zvingaitiki here izvozvo kuti iwewe mupurisawo zvako wava kuzviita mwari wobhana kuti vanhu vamache uri kusangana including vamwe vasinei nezvematongerwo enyika chongonzi blanket ban so the court has said that is unconstitutional section 12 manje ndeyekuti hapana ban uri kunokumbira uri kukumbirirei so ndomusiyano wesection 12 nemusiyano wesection 27
vanga vari gweta vatendai biti vachitaura vari parunare muHarare nestudio 7 zvichakadaro sangano reAmnesty International rinoti mutongo wakapiwa neconstitutional court uyu unovhura chikamu chitsva munyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe mashoko atumirwa kuvatori venhau nemukuru weAmnesty International muZimbabwe amai Jessica Pwiti anoti mutongo uyu unotambirika zvikuru vachiti kwemakore akawanda mutemo uyu wanga uchishandiswa kutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusungwa kushungurudzwa uye kutoshwa kwevanhu vanoonekwa sevanopikisa hurumende kana vanoedza kufumura kutyorwa kwekodzero dzevanhu sangano iri rinoti chitsvambe chasarira kuhurumende kuona kuti mutongo wedaro uyu watevedzerwa here vanoti mapurisa anofanirwa kuonawo kuti aremekedza mutongo uyu mutemo weposa wakadzikwa muna 2002 uchitsiwa mutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA uyo waishandiswa nehurumende mukutyora kodzero dzevanhu
chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne9885 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne15460 kHz per shortwave pindai muchirongwa chelive talk na 8 p.m. nekutumira mawhatsapp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318 namba idzi zvakare 001-202-465-0318 tinotepfenyura chirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika na 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru vemuRussia vari muKremia vari kuedza kutsvaga kuti vazive kana mudzidzi akapfuura vanhu makumi maviri vakafa uye vanhu makumi mashanu vakakuvara pachikoro chemuBlack Sea cheKerch akaita izvi aine mumwe munhu. Vakuru vakuru vaviri kuchamhembe kweAfghanistan kusanganisira mukuru wemapurisa General Abdul Razik vapfurwa vakafa munguva yavanga vachienda kunoona mumwe mukuru wemauto emuAmerica ari muAfghanistan. Asi General Scott Miller vemuAmerica havana kukuvara. Dare repamusoro-soro reConstitutional Court nezuro rakapa mutongo wekubvisa chimwe chikamu chemutemo wePublic Order and Security Act kana kuti POSA uyo wakabva mutemo weLaw and Order Maintenance Act kana kuti LOMA munguva yeRhodesia. Vanopikisa, vashandi nevemasangano akazvimirira oga vanoti mutemo uyu kunyanya chikamu chabviswa wainge wavashaisa mufaro sezvo vaishandiswa kutyora kodzero dzavo. Kuve mapato ezvematongerwo enyika vanoti kudiwo nemutongo wedare uyu. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata nengo yezano PF vachimirira makonde mudare reparamende vakaenda nesparadza uye vatreva saruwaka vanove nengo yeMDC vachimirira mutasa central. Totanga kunzwa kubva kuna vasaruwaka.
Ya, zvito zvitambira nemaoko maviri. Zvinhu zvatisingatarisiri munyika yakasununguka takabva muutongi wevadzvanyiriri vana Smith zvaitotishamisa kuti mutemo wakadaro unosiyiwa uchirarama sei. Ende experience yedu seMDC ndeyekuti POSA yakangochengetwa iripo kuti irambe ichiti dzvanyirira.
Honorable Paradza, munoona sei nyaya?
Isuka sebato riri kutonga tiri kutofara zvikuru kunyanya-nyanya izvinota vana vamunangagwa kuti hatidi mitemo yese inodzvanyirira vana veZimbabwe. Isusu tinoda demokrasi muZimbabwe munomu ende ndo zvinoda vamunangagwa. Totodawo isu sehurumende kuti kana aipa chaiyo bviswe zvimwe zvikamu zvinokanganisa kuti vatapi venhau vatore nhau dzavo zvakanaka kuti vatapi venhau vasawana mukana sezvanga zvichiitika makore apfuura vasawana nyaya dziri kuitika dzehurumende. Ndosaka muri kuona iye zvino izvi mazuva ano sechipiri wega wega kabhineti yadare guru renyika ragara pasi minista weinformation Mamutsvangwa vanobva vadeedza inonzi muchirungu press conference kuti vatori venhau huyai mutikuudzei zvatataura nhasi chisungo chatataura nhasi. Saka tiri kutoita isusu tinotori pamberi sebato riri kutonga. Kana mademonstrations vachiita mumademonstrations murunyararo hapana kuratidzira kwakadaro kwakanyorwa vachiita murunyararo hapana chakaipa. Chakaipa kuzoti vachiita kuratidzira ikoko vaakutaza zvinhu zvevanhu.
Honorable Saruwaka.
Ya, ndinofara kutaura kuita vaparadza kuti kana uchionawo seizvozvo ndokureva kuti vanhu veZimbabwe vasinura. Nekuti zvaitoti kashamadza kuti sei vamwe vanhu vaifarira kudzvanyirwa kwevana venyika ino. Ndingada kuti ndikuudze Blessing kuti bumbiro redu chairo rinonyatsotendera zviri pachena kuungana kwevanhu pamadiro avo mukutaurana kwavo. Saka mutemo wangu wakatosarira panyaya yekualainwa kwemitemo kwatagara tichingochema-chema kuti bumbiro redu riri pamberi asi imwe mitemo yakasara iri kumashure.
Todzoka kwamuri Honorable Paradza, tichitarisa mutongo iwoyu ine mabatiro anoitwa nyaya nevekumatare uko, mungati here zvinoratidza kuti vematare vakazvimirira?
Izvi ndozvazvinoratidza manje kuti vematare zvatinogara kubvira vamunangagwa vapinda kuti aiwaka tinoda ka freedom of the judiciary. Saka maona kuti judiciary haisi yamungapomedzera kuti hurumende yamunangagwa iri kupindira kutongwa kwedzimhosva zvazooneka manje pachena. Ende izvi ndo zvinodiwa.
Vasaruwaka, munotenderana here navaparadza kuti aiwa zviri kuratidza kuti matare ari kutonga asingatarisi kuti wabuda mbambani?
Stage yena inogona kunetsa kuti titsanangure kuti ndo patasvika. Asi chakanaka ndechekuti rwendo rwe mamai rakawanda rotanga one state yekutanga. Saka zvakanakawo zvakare kuti tikaita judiciary isina kwainorerekera. Zvinozonakirwa izvi nekuzano PF patinenge taakutonga isu MDC. Nekuti vachazenge vaakumhanyawo kumatare iwawo. Saka zvikagara zvaratidzika kuti matare edu haarereki. Zvinotonyanya kuvabatsira. Asi ndikati pamutongo uyu matare edu aratidza kuti vanokwanisa kuita basa nemazvo kana vazvida havo.
Ndizvo here vaparadza kuti zvina mazuva imbwa yavakachuta yekudombo chavo?
Unoziva dambudzo ratinaro nevamwe vedu ava veMDC nderekuti dare rikatonga nyaya yavanoona fanika iri favorable kwavari vanoti hamuoni izvo matare ari kugona. Ikazongotonga imwe nyaya yavo yakarerekera kuzvavasingadi onzi vari kuita kudaro nekuti ZANUPF.
Nhengo yezanup f vachimirira Makonde mudare reparamende vakaindinesi Paradza vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kuna vatrevor Saruwaka veMDC vachimirira Mutasa Central mudare reparamende vachitaurawo vari parunare kwamutasa kwekare muhurukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Vamwe vanhukadzi vari mune zvematongerwo enyika vemasangano akazvimirira oga pamwe nevamwe vanhuwo zvavo vanoti mutemo weproportional representation unofanirwa kuwandudzwa senzira yekubatsira kuti kuve nemadzimai akawanda anopinda muzvinzvimbo zvematongerwo enyika. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pfungwa idzi dzabuda pazuva rechipiri remusangano weZimbabwe Gender Forum wange uchiitwa neZimbabwe Gender Commission muBulawayo. Vanhu vakawanda vange vari pamusangano uyu vabvumirana kuti bumbiro remutemo yenyika rakajeka pakuti kunofanirwa kuve nekuenzaniswa kwemikana muzvikamu zvakasiyana-siyana, vachiti panofanirwa kuve nemitemo inokomekedza vemapato ezvematongerwo enyika kuti atevedzerewo izvi. Sachigaro weboka remadzimai mubato reMDC inotungamirwa naNelson Chamisa, amai Linette Karenyi Kore, vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana nenyaya yekuti kuve nemitemo inobatsira kuenzaniswa kwemikana. Asi vati mafungiro avo ndeyekuti pane kuti mitemo yeproportional representation unzi urambe uripo, vanoda kuti kuve nemitemo unoita kuti muparamende muve nezvikamu zvakaenzana zvevanhurume nevanhukadzi.
Tine 210 masis. Saka pa 210 ngapave nemutemo unoti 105 ndeye madzimai, 105 ndeye varume. Ipapo tinenge tawana mukana wakaringana varume nevakadzi. Pari zvino tine mutemo uri kupera mutemo ino we 66 dzinopiwa kumadzimai. Muono wangu unoti 66 dzemadzimai dzinoti disadvantage nekuti varume kana taakuenda kuma primary election kuma political parties edu vanenge vaakuti mutori nechikamu nechekare, saka hamukwanisi kuuya futi kuti muzopinda kune chimwe chikamu che 210 masis. Saka mutemo uyu uri kuti dzvinyirira semadzimai.
Kana zvinhu zvikasachinja, mutemo weproportional representation uyo unopa zvigaro 66 zvemuparamende kuvanhukadzi uchange usisashande panosvika gore ra2023. Amai Priscilla Misaira Wimshonga, vanoe nengo yeparamende mchikamu cheproportional representation, pasi pebato reMDCT inotungamirwa naMzvare Tokozani Kupe, vati vanobvumirana nemaonero kuti mitemo ivandudzwe. Asi vati zvakakosha kuti vanhukadzi vave nemafungiro matsva panyaya yekuenzaniswa kwemikana, vachiti ivo pachavo havatsigirane zvakakwana.
Hongu mtemo togona kugadzira, asi mtemo isina kuchinja maitiro edu isusu, maitiro atinoita zvino. Haakwanisi kuchinja magariro. Tingave nemitemo yakanaka chaizvo, asi hunhu hwedu kana husina kuchinja hapana chatinenge chaita. Inini saka ndanotinyaya yekutaura nyaya yekuti iye zvino tarisiro yangu yaakune vechidiki, nokuti vana vadiki vasati vakanga ndisika pfungwa zvakanyanya, tinogona kukurukura tikaedza kuvachinja mafungiro avo.
Nengo yeparamende muchikamu cheproportional representation muZANU-PF, amai Alginia Samson Mhlanga, vati vanotsigirawo kuve nemitemo yakajeka inotsigira kuenzaniswa kwemikana, vachiti kana mutemo weproportional representation ukabviswa, izvo zvinogona kudzorera kumashure kuenzaniswa kwemikana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chewomen's round table na8 PM apo tiri kutarisa urongwa hwekuenzanisa mikana pakati pevanhurume nevanhukadzi. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina nomutungamiri Nkomo.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele. amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe
Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nguntungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka kwacina kubizwa amasotsha namapolisa ukuze londoloza ukuthula abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePosa Esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasotsha lamapolisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele njalo lapho atholakala khona esikhathini esinengi ayabe ebiza imali enengi. Amapolisa kamunicipala weHarare esebenzelana lamapolisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho ukuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapolisa la angene ngamagreta adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho wePublic Order and Security Act iphosa uSection 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi umnumzana Tendai Biti utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePosa eziyingxaki ezinjengo Section 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mfundo Mlilo umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele sesikhankase ezikhathini ezinengi kakhulu sikhankase ukuthi lo mthetho weposa section 37 kawuhambelani ngathi lesikelo sembuso owe constitution uyangcindezela ngathi uZulu ekujengiseleni lenxasenza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapholisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama-regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisele edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethwandaba we-High Court safika sathola singathi yi-relief, kodwa amapholisa kazange aye phambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisele. Sihambisa ke ngathi udaba lwethu ku-Constitutional Court ukuze lwe lifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani lesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangane ledolobho leHarare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party, inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society, bebetshengisela edolobheni, betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisiswe, njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele lungisiswe. So kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kulenye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani thiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-Constitutional Court kanye silogqwetha, kodwa ngibona ngani sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe, amapholisa isikhathi nesidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe yi-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, kuyini okunye liza kwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngathi sizabuyela emthethwandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isimo sesizwe siyangaphi, kulokudingisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okumaplan okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.
UMnumzana Mfundo Mlilo ngomqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba, i-Combined Harare Residents Association.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe libizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela oloqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha elibutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC uMnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelu hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekhomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethula ubufakazi bakhe, uMnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about elections, but people they died because of elections. It was false election. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa, ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
It should be known, because it is going to be known all the whole world that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komiti. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ubufakazi ulandise ngokwenzakale namhlanje.
The Kabao chairing the commission sent their codes in police uniform that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness both the other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishini le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishini ezimele yodwa ngoba sibuye lapha kusisa njalo ngemva kokuba sibevule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu. Kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishini le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalise ukungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba eGoodwill namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Kulifestoku lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasisuzeni bomama sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela welemelika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. Nguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Abe bandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapholisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapholisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho ona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapholisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesi phathamandla seMDC uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubusisetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona akasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba u-Section 12 nalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa ngwalo sicela amapholisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo abasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma kuzanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Iyangijabulisa ukubana sibone imithethendawo yethu i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Yinto ekuhlela thi ikhuluma yena leyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ejustice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa benabenjalo lakithi kuyosho kubalula ukuthi nanxa lathi emhlangano besifuna ukuyenza kumbe lathi yathi ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla leMDC liqoqela baba u-Advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Nginethemba olokuthi amagqwetheta angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma thina njengebandla leMDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona na sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Babuchuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Into eqakathekileyo ukuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisi wami laye uwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu emithetho yonke ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngomthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo i-constitution leyo nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lusisi ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlwakudlwangu lezofuna ukugijimisana njengoba siza umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekukhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibusayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisana umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba nje busiza mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ngiyakuthembile sike sihlale phansi sithi motho motho sindawone kungelalo ukuthi mina ngiwenza MPS yena ngwe MDC kodwa ngodadewethu kuphela ngabe kumele ngikwazi ukuphila la so nxa umthetho lowo unindezela abantu bezimbabwe kumele ushushwe
mhlana sibhala isisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kwasikuthethe isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintshelwe yemthetho yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekhoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshele imithetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isala ukuyenza khonokho yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekhoti so silethemba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyeleni nepalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuchuma ngamafitshane ungaphoselwa ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokelwa ngobaba u-Emmerson Mlambo Jomnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke sinesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana zani i-conference ethi bebehlalisenzakala ngemuva ngale
umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF obexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Womhlangano wamakansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagesi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalisa emhla ka-16 sihlangane lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezo solar, zama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo saba lama meetings njenge management ye city council engikhangelele ukuthi lawo ma meetings azayenza ukuthi lawo ma investors abuya zo investa kobulawayo. Kuma local investors sike sahlangana lama investors agoqela laba benza ama water meters for ama prepaid meters for water and labanye abangasiphathisa ukuba sicollect imali ngendlela enhle njenge city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo foul bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba so far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lathi ku housing delivery bafuna ukwenza I low cost housing sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakela ama street lights public lighting ipipe public lighting yakhona iyabe iyi solar.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu anganitshaya. Ngidobhile khonokho engikudobhileyo.
umtshali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angikhona abhalangwa kahle ukuthi umuntu ngabone ukuthi ungathatha i-project yileyi izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangkhona bala ma-displays anhle kakhulu but ama-proposal angkhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba okoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimela iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho vedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Imidlalo yesigaba seklasi le-Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu le-Highlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyalali lokhu lidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yikuba liphushe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela viki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asinyeke sibadle sizobaphinde umkhehlo. Nathi-ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho-ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe loba nje kungenzeka uba ngokubanqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandlala kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu le-Highlanders linqobe leBulawayo City nge-1 kanya. Imidlalo yona eviki lamashumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZ.C. Caraiba lizemukela khona eliCapes United ngasenyamunga. Iqembu lenkezo Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitroot lizadibana leFC Platinum ngase-Ascot kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMutare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengere Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRufaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseKibo kuthi iqembu leShapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. ngomgqibelo ukuxokozela okukhulu esitolo sakwaPick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka wagcina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.